Magwanani akanaka vateereri, tinosakara zvakare Magwanani anhasi uri musi wemuvhuro 9 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ichabata Zimbabwe chaizvo nenyaya idzo dzandaichitaura dzokuti tinotenga isu mafuta edhiziri nepeturo kune dzimwe nyika. Ruzhinji rwacho mafuta iwayo anobva kunzvimbo iyoyo yemidhiisti iyoyo.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoyambira kuti kurwisana kuri kuitika muIsrael kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire muZimbabwe.
Vanokurudzira kuti munhu wese zvake, ungava mwana wechikoro, ungava muperendi, ungava ani zvake ane tsutsumwa nezvinenge zvichiitika pachikoro, ngaaende anoripota kumacommand and strategic command and control centers.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora kukurudzirwa kwevanhu kuti vamhangarire varayiridzi vavanofunga kuti vari kutyora mitemo yebazi rezvedzidzo.
Zviri pachena kuti uyu munhu inhubu iringoita unhubu hayo, asi pamutemo chaiwo musangano weCCC unotungamirirwa nababa Advocate Nelson Chamisa, ndoo vane kodzero yekusarudza nekurikola vanhu mudare reparamende.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana ane kodzero yekusarudza kana kubisa vanhu panzvimbo yavo kunze kwemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvemari nezvematongero enyika inoyambira vanhu muZimbabwe kuti vatarisise kukwidzwa kwemitengo yezvinhu mumasvondo ari kuuya pamusoro pekurwisana kuri kuitika pakati peIsrael nemasangano eHamas neHezbollah. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitika muIsrael zvichakonzera tambudziko munyika zhinji, sematambudziko atiri kuona kubva muhondo pakati peRussia neUkraine, nokuti kurwisana kuri kuitika muIsrael kuchakanganisa kutengeserana pakati penyika zhinji nenyika dziri munharaunda yeMiddle East. Chikwata cheHamas chakarwisa Israel nemusi wemugovera pakafa zvizvarwa zveIsrael zvinopfuura mazana matanhatu uye mitumbi mazana maviri nemakumi mashanu ikawanikwa mune imwe nzvimbo paitandarira vanhu. Tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudzewo maonero avo.
Padambudziko rehondo yokuIsrael nePalestine zvichipindirwana naHezbollah, tiri pakati pedzimwe hondo zvekare kuUkraine nokuSudan, zvinenge zviri kuzopa dambudziko guru kuufumi hwepasi rose. Nokuti tichitarisisa nzvimbo yeMiddle East kunana Israel, kunana Iran uko ichisapotana naHezbollah, inzvimbo ine oil, dhiziri nepetroliyeri. Saka kungoita hondo ikoko kukonana ikoko kuchavhiringa mafambisirwo achange achiitwa oiri iyoyo ichiinda kumativi mana epasi rose, mafambisirwo anoitwa zvimwe zvinhu zvokutengeserana. Saka hazvishamisi kuti mazuva ari kutevera aya tichavona isu kuti mapurisi epetro nedhiziri achakwira. Handi kutanga nhasi kuti mboga mupopoto yokunzvimbo iyoyo inovhiringa ufumi hwenyika dzakawanda chaizvo, kana dzichitova dzisiri dzose, nokuti tino ushamwari nenyika dziri ikoko. Muushamwari imomo ndimo mukutengeserana. Kana shamwari dzedu dzikange dzoenda kuhondo, hadzichakwanisi kuita zvimwe zvataita nadzo, zvinozobva izvo zvovhiringa maitiro atinokwanisa kunge tichiita nenyika idzodzo pakutengeserana kwamabhizimusi zvinoziva izvo zvinozokwidza mitengo mumashopu mesomu naana peturo nezvamagetsi izvi asi hazvifaniri kunge ari maexcuse ehurumende kutadza kugadzikanisa ufumi hwenyika vachipomera dzingava dzimwe hondo dziri kwadziri ikokoko aiwa
kana makatarisa nyaya iyi professor munoona sekuti ichabata Zimbabwe sei
ichabata Zimbabwe chaizvo nenyaya idzo dzandanichitaura dzokuti tinotenga isu mafuta edhiziri nepeturo kune dzimwe nyika ruzhinji rwacho mafuta iwayo anobva kunzvimbo iyoyo yemidhuist iyoyo saka nyika dziri ikoko kumidhuist ikoko dzingava vana irani dzingava vana saudi arabia nyengwe zvadzo dzisiri muhondo yakanangana neisrael nepalestine asi dzinokusapota kwedzinenge dzichiita kunozoita kuti vapotarisana nedambudziko iroro riri muregion mavo vachingotokangamwa ukama hwokutengeserana kwavanenge vachiita nezimbabwe nokuti dambudziko rehondo yeisrael nepalestine riri padhuze navo shamwari dzedu saka zvinobva zvazotivhiringavo isu kunyika dzedu idzo shamwari dzedu dzikavhiringwa tori vashamwari mumabhizimusi dzikavhiringwa nemanepa adzo zvinozoitawo kuti vamboti ai wakatipotarisana dambudziko iri tiri pedze tisati tachevukawo vana zimbabwe ndokuafektwa kunoitwa ufumi hwepasi rose ihwohwo
tinokuona kuti zosa inoda kukwidza mutengo wemagetsi zvinokonzera chinyi izvi profesa
izvi zvinokonzera marwadzo pamusoro pamarwadzo anga ariko kuzimbabwe kuvashandi nevasiri vashandi nokuti tichitarisa isu mihoro yavanhu vokuzimbabwe kunyanya vehurumende haina kunge yambochevo kwavo kuwedzerwa vanhu vange mihoro yavo isingakwani kumagetsi kuzesa vakati vowedzera purize dzacho dzemagetsi kutowedzera zvinhu zvose zviri muzvitoro mafees ose marend ose achakwiravo nokuti business ripi neripi zvaro rinotoitwa namagetsi iwayo
avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoshora hurumende zvikuru mukudzika kwayakaita nzvimbo dzinonzi command and control centers ichikurudzira vanhu kuti vaende panzvimbo idzi kana vakaona varayiridzi vachiita zvisingadiwi nebazi rezvedzidzo zvakafanana nevarayiridzi vanobhadharisa vana vechikoro mari yekuvadzidzisa kunze kwechikoro kudzingwa kwevana muzvikoro kana vatadza kubhadhara mari uori hunoitwa pakutsvakira vana vechikoro nzvimbo dzekudzidza kurohwa kwevana vechikoro senzira yekuvaranga nezvimwe zvizhinji tabata mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe kuti tunzwe zvizhinji
mutauriri webazi reprimary and secondary education vataungana ndoro vanoti Ministry of Education yakaisa mastrategic command and control centers vanoti vakaita izvi mushure mokuona kuti vana vari kudzingwa muzvikoro kana vatadza kubhadhara mari yeschool fees varayiridzi vanoita maextra lessons havanenge vachichaja mari kuvana vechikoro vanotizve pane discrimination necorruption paenrollment yevana vechikoro grade 1 ECD form 1 lower 6th vanoti zvekare muzvikoro muri kushandiswa corporal punishment vachiti zvekare zvimwe zvikoro zvinobhadharisa mari dzisina kutenderanwa nebazi reeducation dzeschool fees nemalevies
sevarayiridzi chii chamunoshora apa Dr. Joe
chikuru chatinoshora pamacommand and control centers ndeyokuti vandoro vanokurudzira kuti munhu wese zvake ungava mwana wechikoro ungava muparent ungava ani zvake ane tsutsumwa nezvinenge zvichiitika pachikoro ngaaende anoripota kuma command and strategic command and control centers uye zvachirewa kuti ndiana anoita zvakaipa isu hationese kuti basa roudzidzisi rinova basa rinoitwa namaprofessionals ringada kuti tisvike panguva yekuti tite command and control kana kuita zvokumanikidzana tinoona sekuti tine maregulation ari mupublic service act nemusecha instrument 1 of 2000 anopa kuti tikamateedzera iyawo hatiwani vana vachidzingwa zvisina mwero kana maextra lesson achiitwa kana discrimination necorruption by enrollment nemacorporal punishment anoita zvisina mwero kana kuchaja unapproved fees namalevy.
Pane zviri kuitika izvi Dr. Joe, ndezvipi zvamungati zviri kuitika muzvikoro?
Chatinonyanyoona ndechekuti vanowanzo kuzviita zvekuchaja unapproved fees nemalevies nena corruptions by enrollment zvikurukuru vanozviita nokuti vanenge vane protection yemadistricts kana provincial even head office official. Saka ivava vanenge vamera mapapiro muzvikoro ndo vanowanza kutinetsa. Corruption tikatoitarisa muministry of education haina kutowandira kuzvikoro, yakanyanya zvikuru kwazvo kumadistrict nemaprovince nekuhead office. Kune vanhu vanotobhadharisa mari varairidzwa noda kuti vapinde basa rokurairidza nokuti vazhinji vavo varairidza vasiri employed, vanotobhadhara mari dzinobva pa500 to 700 US dzichinzi unofanira kuti upinde basa kana dzetransfer chaidzo kuti unotransfera uchibva kurua area kuti uende kuurban area. Ndokwatinoona kwakanyanya corruption ikoko.
Ko Dr. Joe, panyaya yokurova vana muzvikoro kana kuti corporal punishment, sangano renyu rakamira papi?
Tinoda kutaura kuti hatinyanyosapota corporal punishment asi tanga tichida kuona kuti muzvikoro nezvamaita umu mamuchida kuti wane replacement yecorporal punishment kuti tikwanise kunge tichikontrola vana vedu nokuti nyaya yemadrugs yanyanya ende vana vakanzwa kuti corporal punishment haisiko pasina chimwe chiga chingaitwa navarairidzi zvinhu zvinobva zvareruka somucha watamwa muzvikoro ava madiro acho jina chaiyo. Chimwe chatinoda kutaura ndochokuti kana pasina atingati protection inobva kudistrict kuprovince nekuhead office, basa rinokwanisa kufamba zvakanaka maprofessionals akaita basa neprofessional way.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavachira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri wezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Bato RCCC rinoti harisati rawana mhinduro kubva kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda. RCCC yakanyorera tsamba kuna vaMudenda ichivazivisa kuti munhu aida kudzinga nhengo dzebato ravo muparamende vasenzeso chavangu havana kodzero kuita izvi. Mutauriri weTCCC vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisanyengerwa nevanhu vasina maturo asi kuti varambe vakatarisira mberi nekutsigira kuti nyaya yesarudzo igadziriswe nekukurumidza. Tabata vaMkwananzi tikatanga nekuvabvunza nezvetsamba yavakanyorera yakanyorwa nebata ravo kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda.
Hapana chatatitanzwa asi hapana zvizhinji zvatiri kutarisira kuti zviitike nekuti zviri pachena kuti uyu munhu inhubu iri kungoita unhubu hayo. Asi pamutemo chaivo musangano weTCCC unotungamirirwa nababa Advocate Nelson Chamisa ndoo vane kodzero yekusarudza nekurikola vanhu mudare reparamende. Hakuna umwe munhu anokwanisa kuzviita izvozvo pamutemo chaipo chaipo. Uyezve ZANU-PF haigone kuti irikole ma MPs wedu. Tichitaura kudai so vari kutotswa nenyaya yeSadake kuti vakabirira election kuti vapame imwe mhosva yekuandamaina zvido zvevana veZimbabwe. Handioni chikwanisa kuitika panguva yatiri ino.
Vamukwananzi, danho ramava kutora pamusoro penyaya iyi nderipi?
Tatora matanho akati o panyaya iyi amwacho tisingagoni kutaura pajikerere. Vanhu vanofanira kungoziva nekusimbiswa kuti aiwa musangano wasunga zvese zvinofanira kuti zvisungwe zviri pamutemo kuti vanhu ava vasakwanise kuita unhubu hwavaruda kuita. Hatisi kutarisa kuti pane zvichaitika, tiringoti vana veZimbabwe ngavarambe vakafokasa. Vakafokasa panyaya yeelection rakabiwa, vakafokasa panyaya yekutsigira nekusapota musangano weTCC pamwe chete nemutungamiriri wedu baba Advocate Nelson Chamisa.
Ko iyo TCC inoregerei kudoma vanofambisa bato rayo sezvinoita mamwe mapato?
Hakuna imwe TCC, kune TCC 1 inotungamirirwa nababa Nelson Chamisa. Zvimwe zvese izvi mahumbwe, hatingatauri nezvazvo ende hatingavataurira. Ngavazvitaurire nyaya dzavo, asi tinoda kuzivisa nyika ndechekuti kana tichitaura nyaya yemusangano wevanhu TCC, kune musangano 1 weTCC unotungamirwa maAdvocate Nelson Chamisa. Vana veZimbabwe ngavarambe vakatsunga, ngavarambe vakafokasa panyaya yekuti paitwe sarudzo idzva dzichabudisa mutungamiri nemamembers of parliament nemacouncillors achange akasarudzwa nevanhu zviri proper.
Vamukwananzi, pane zvamati manzwa here kubva kuSADC neAfrican Union pamusoro penyaya yesarudzo? Nyaya iyi yasvika papi?
SADC neAU dzakataura kare nyaya yekuti sarudzo dzinofamba zvakanaka muZimbabwe, panofanira kuita sarudzo idzva. Hapana chimwe chakanyanya chekunzwa kuSADC kunze kwekuteerera kuti tibuditse yatingati muchirungu roadmap yekuti tinofamba sei kuenda kusarudzo idzva idzodzo. Isisi tiri kuti kunofanira kuitwa transitional authority inova hurumende ichasanobata, ichange isina vakuru vakuru vachakwikwidza vakaita sana Advocate Nelson Chamisa nana Emmerson Mnangagwa, ichange yakabatwa nema eminent persons vatingati vanyarikani vakaita sana zvina bhizimusi vemachechi vecivil society, ndovachasarudzana. Poitwa interim government ichasanobata tingati kana zve 6 months to 1 year pachigadzirwa nyaya dzemaelectoral reforms, pachigadzirwa nyaya yekuti kuitwe electoral management body idzva nechikonzero chekuti zeki tichange taibvisa, pachigadzirwa nyaya yekuti kuve nefree and fair election. Mushure mekunge yaitwa ndo pachazobuda mutungamiri wenyika achange akasarudzwa nevanhu zviri pachena.
Avo vanga vari mutauriri webato reTCC vapromise mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti kolera idambudziko guru rinofanirwa kukurumidza kupedzwa muZimbabwe. Dr. Ranga vanoti hurumende inofanirwa kuramba ichiyeuchidza vanhu pamusoro pekolera sezvaaiita mazuva ekurwisana necovid-19, vachiti vanhu vanoteerera zvikuru kumashoko ekuchengetedza upenyu hwavo nemhuri dzavo.
Vahwande, nyaya yekorera idambudziko guru rawira Zimbabwe. Tinotarisira kuti tikurumidze kuripedza, and kuti ripere zvinotoda kuti vanhu vaite zvinoita kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira. Matinoti maprecautionary measures iwo anosanganisa kuita zvine utsanana, like kugeza maoko kana vanhu vapedza kushandisa chimbuzi, uyezve kusatenga tenga chikafu chisina kuvharwa. Kana vanhu vatenga zvakaita semichero pamusika, vanofanira kuti michero iyoyo inge yakasukwa zvakakwana. Kana vanhu vachishandisa mvura, inofanira kunge yakadziiswa. Izvi ndo zvimwe zvatinokwanisa kunge tiri kuita, uyezve kuti magatherings akawanda ari unnecessary timborega kana tichikwanisa. Asi tinoziva kuti vanhu vachada kuenda kundufu nekumaweddings, kumichato. Kana maenda pane magathering, chazvinoda kuti vanhu musamhoresana maoko. I think a lot of that is in line with zvataita necovid-19, kusamhoresa vanhu nemaoko, toshandisa magokora kana tabva ipapo togeza maoko zvakakwana. Ndo zvimwe zvatingataura kuti zvingabatsira kuti dambudziko rekorera risaramba richipararira.
munoona sekuti nyaya iyi inogona kusvika kuvanhu here ikabatsira zvamuri kutaura izvozvo zvokusapa vanhu chikafu panhamo kana kuti pamichato munoona sekuti zvinhu zvinogona kuitwa nyore nevanhu here
hanzi zvinokwanisa kuitwa nyore nokuti munhu wese anoda utano anoda kurarama chinodiwa ndechekuti number one tisaparadzira chirwere kana uye anenge aita chirwere akurumidze kuwana rubatsiro rubatsiro runosanganisa ihwo kuti vanhu vaitwe yatinoti hydration kupuwa mafluids pamwe muchipatara nemaantibiotic uyezve kuti vasaramba vachiparadzira chirwere saka pakusaparadzira chirwere ndo pari kuita kuti titi kusvika dambudziko raderera vanhu ngavasanyanya kuungana uyezve paya paunganwa ngatitevedzere zvinotaurwa nebato reutano nevamwe vanokurudzira kuti chirwere chisaramba chiparare
vecombined Harare Residents Association vanotaura kuti dambudziko remvura muguta reHarare vachipara somuenzaniso vachiti rino richanetsa kugadzirisa nekuti
avo vange vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti varairidzi zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 19% zvakarega basa kubva kutaka kwegore rino munandira kana kuti January. MuNewsday makare kambani inopinza vanhu mabasa ekushanda mungarava dzevanoshanya Yesef Cruise Agency inoti haichapinzi zvizvarwa zveZimbabwe mabasa ekushanda mungarava idzi nekuti vazhinji vanotsakatika panosvika ngarava mune mamwe maguta. Bazi reEnvironment Management Agency rinoti kusvika pari zvino moto yaparadza mahekita anoita zviuru zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemazana matatu ane makumi mana nematatu 137,343 hectares mumatunhu eMatapeleland South neMatapeleland North. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chavangu handi waifanira kuwirirana naPresident Chamisa here kuti aite maitire wayo. Zvino kana usina kuwirirana naPresident chero wangu wari wecc vanokuramba.
Manje vadzungaira, manje vadzungaira, vadzungaira. Ya mudhenda unorambire kutaura nemi weStudio 7. Mudhenda unoda kupindira kuti nyaya dzisi dzake. Vanhu vezano vanonetsa kumana kati apapa hakuna iyena Chamisa munova munotopaona, manje munotoona, munotofema. Hakuna iye ndimurambi pachokoja.
VaStudio 7, muri yese Zimbabwe yakateerera vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika, isusu tiri kungoda chete kuti bato reZANU-PF rinzwisise zvinoda vana veZimbabwe chete, kwete zvaro zvokunyepa zvarinoita zvokuti tinodiwa, rinodiwa nenyika, rinodini. Vakanzwisisa chete izvozvo tinowirirana kuti vamunangagwa ngavaende vanotora penjeni vanozorora, vanofudza ng'ombe nevazukuru kumamisha kumapurazi kumareserva uku, tovapa penjeni yavo vodya vakanyarara. But mweya wavakiita ndo uchakonzera kuti vabve pachigare ipapo vasisi vachimhanya, nokuti iwe nevana vavo ndo vari kutonga vachidya vachiguta nematsitawira avo. Dzimwe mari vachitobhadhara maprezidendi edzimwe nyika vanara maposta nevamwe kuti ivo vamunangagwa varambe vari munhu akaprotektwa akachengetedzwa muUnited Nations mustadhi nemapfukeni ine, asi mukati menyika vana vari kutambura bhati vanara maposta vari kutoita mabhizinesi vachibudirira bhati vamunangagwa vari kubhadhara vanara maposta. Zvinoti hwadza ngavaende vanozorora, isu hatichada isu, murume uyu hatichamudi isu. Vanoti vari kumuda ndimuri kumuda, bhati nyika haichamudi murume uyu. Ngaarye kunyebera nyika kuti anodiwa, hatichamudi munangagwa isu. Chinozi maita basi
muroi makadi paStudio 7. Aini ndiri raiti ini ndinozi vaGideon Sibanda, ndiri kutsvagawo mukoma wangu ndakapesana naye 2002 echibva kuMozambique echisevenzera, akapedzisa pa2004 echinzi vaisevenzera kunze kweHarare kunonzwa kuNotoni ndokwaisevenzera.
sana ishitori mbiki yo zangu sopa ipapa usika parizini za sada onana nae wana waka terera za wari kuzimbabwe ni wamu uvisi wano mziwa kumbira mndibatira unenzwa Isaya Mateo Sibanda echiva Mozambique maiona nyaya yacho iyo saka ndakumbira kuti pano vakateerera pano nomuziva wa andibate pa phone number dzangu dze South Africa dzibeta 0835635908 dzine WhatsApp zvese kana kunibata pa Facebook panoita ipo Kabzela Sibanda pano vanonga vamuwana avo vondizivisa aita basa iye anonzi Isaya Mateo Sibanda kana kuti Madhorobha Chingureti Sibanda ndini munikina wake Gideon Luka Sibanda echibva kwachibavava kuri kuMozambique kana kuti muzukuru waMakuyana zvakadaro aita basa
Mangwana kanaka namukomajunga kanemira mukoma blessings zulu tisi mangwana kanaka tichiti atashora zvakava mabhosa yokuya kuenda kuZimbabwe kuenda kutsiganisa no PF kuti zano PF zvemene kuti simba rikuuraya vanhu kuponda vanhu kuita zvairi kuita arama mabhosa vakore vatadza tichagara muno kusvika dhongera mera manyanga kusvika zano PF yava vachigara tirikuchokana vari kuZimbabwe dai vaya kuno tizare muno kusvika ona vazo Wadzwani shuko visa zanu PF pachigaro. Ndavanga ndiko kurwodza zanu PF munangango pachigaro. Ndanga kuti tava munangango maishi noka biritsira. Kuna kugadza munangango pachigaro. Ei, president wemuno ndanga senge musoro wake ah. Atenda kamusha mara vachiswa voice number 27. Ndi zvangu pita pasata pa program.
Ah, namunanga gwanga vati break mepo avo. Gavapi vachamisa nyika vatunge vakahwina. Noti kungui daurambirira vari pachigaro zvavo zvekuponda vanhu izvo tawanazvo hatiadisi zvekudzvinyirirana haiwa nguva yakwana madhara epi zvirungu dzvinyirira vanhu kuita sekuti ihofisi yekumba kwake ibhizinesi rake iri Asiani ni nyika kanete
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazvenyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika kanonakiza kanobva kuna Reverend Richard Moyo ari muSouth Africa tinotenda zvikuru sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoyambira kuti kurwisana kuri kuitika muIsrael kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire muZimbabwe rimwe sangano rinomira varayiridzi rinoshora kukurudzirwa kwevanhu kuti vangarira varayiridzi vanofunga kuti vari kutyora mitemo yabazi rezvedzidzo bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana nekodzero yekusarudza kana kubisa vanhu panzvimbo dzavo kunze kwekuru webato iri vaNelson Chamisa tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ndiri muWashington DC ndini Tanoka Wande ndichikusiya murume wako Chris Gande nenhau dze